Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rakazivisa nezuro kuti kubva musi wa 1 chikunguru gore rino mabanga ose munyika anenge osungirwa kubhadhara miripo pamari dzaanenge akachengeta kana kuti interest sezvinodiwa nemutemo weStatutory Instrument 65A wegore ra 2020. Wakawanda vanosanganisira mutungamiri wesangano rinomirira vanamuzvina zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti vanotambira nemufaro danho iri sezvo mari dzanga dzichengeteswa kumabhanga dzanga dzichingopedzwa nemiripo yemabhanga izvo zvanga zvoita kuti vanhu vazengurire kuisa mari dzavo.
Idanho rakanaka zvikuru kuti mabhanga vape muripo weinterest pamari dzevanhu. Nokuti mukatarisa kumashure uku vanga vachingotora sekuti mari iyi ndeyavo, havana kana muripo waunopuwa. Ive tenge yanga iri mhosva kuti unosiya mari kubhanga, waingoona ichinyururwa achingonzi mabhengi chajisi, wobvunza kuti mabhengi chajisi rudzii asingaperi. Zvainetsa voruzhinji vemabhizimusi, zvaitinetsa kuti koimo muno muZimbabwe makambodii mune mari isingabereke mubhanga inotoramba ichijurujwa ichiita shoma.
Izvi zvinotsigirwawo nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT avanotiwo varimi vakawanda vanga vachitya kuisa mari dzavo kumabhanga zvanga zvoita kuti vagare vakachengetera mari muhomwe.
Chatinkarejewo kuti tipote tichisiyewo mari mumabhengi, nokuti zvaakutotinetsa kuti mari yako ikangopinda mubhengi unenge wakutomhanyamhanya kuda unotora mari yese ugara nayo mumba. Chinova chinhu changa chichizoita kuti mbavha dzinenge dzaakutageta kuti uyo munhu atora mari uyo.
Asi mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti chakatanga ndo chakachenjedza sezvo vanhu vakarasikirwa nemari dzavo dzakawandisa dzaive mumabhanga makore adarika.
Kukanganisika kwaita upfumi hwenyika, dai ari munhu anorwara ndiye uya anenge achinzi ari kurwara nemuviri wose. Saka ndozvaita ikonomi yeZimbabwe, zvinhu zvese hazvina kumira zvakanaka. Ndiani angabvisa mari yake pasi pepilo achiendesa kubhengi kuti inowana 10% kana iri fixed deposit? And unoisa fixed deposit ye3 months kana kuti 6 months, unenge uchirwara here nezvinozikana munyika muno kuti zvinhu zvinomuka mangwana zvakashanduka?
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti miripo pamari dzinenge dziri mumabhanga yanga yagara iripo, asi chete kuti yanga ichidyiwa nekukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano kana kuti inflation.
Zvakakosha kuti tijikese kuti mainterest kana kuti miripo pamadeposits yanga yagara itoripo nechekare, but chachiitika nguva yapfuura ndechekuti nekukwira kwakuchiita zvinhu yatingati pachirungu inflation kwanga kuchiita kuti whatever mari yanga ichiuya through mainterest on madeposit iwe shomanisa isareve chinhu.
Mutemo weRBZ uyu unoti mari yemunyika inenge ichichengeterwa kumabhanga chero nguva inofanirwa kubereka zvikamu zvishanu kubva muzana pagore, kuchitiwo mari yekuAmerica ichibereka chikamu chimwe kubva muzana pagore. Mari dzinenge dzakatarirwa nguva yekugara mumabhanga kana kuti fixed deposit dzinenge dzichibereka zvikamu 10 kubva muzana kana iri mari yemunyika, kuchitiwo zvikamu 2.5 kubva muzana kana kuti 2.5% kana iri mari yekuAmerica. Ko, izvi zvingakwezva vanhu here kuti vachengetere mari dzavo kumabhanga pane kuchengetera mudzimba kana kufamba nadzo semadumwa? Vachitambara vanoti
vanhu vazhinji havaoni paine need yekunge vachishandisa mabhanga. Makaona ikonomi yedu highly informalized and on vazhinji vari kukiyake vari muinformal economy, vazhinji vacho havana mabhengi account. Zvinotogona kuvadhurira dzimweni dzenguva kuti vange vachivhura maaccount uye vange vachiisa mari mumabhengi. I think nyaya yemobile money yabatsirawo zvakare kuti even kana usina bank account but unogona kunge uchireceive kana kutumira mari.
Vakuru vakati totenda maruva tadya chakata, asi vanhu vazhinji vakamborasikirwa nemari dzavo dzaive kumabhanga vanoti zvichavatorera nguva kufumbidza nzira dzekumabhanga zvakare kusvika vaona maruva ose ave nechakata.